kula na wani dogo cikin ciwon da kai ce you know constitution ta kai ne goshi ta ba san duk gara so at we don't need we don't gara ku ne Zimbabwe ya tare da ne economy ya langa su mu da sai ya zama political right kana kai na no kuma ku ya su kuma zaga na ka ango to a fa inda ga ba plus di te meeting ga su wa mu na mapurisa to tora kina zuka sai hajidin to gara zai kaka kwanta wani ni na monzura ne wata tinga mirira ngura ye inclusive government kaka kwanta kubudisa chikuru chino the constitution iri kuna nyika izi paka apa sina kuligara
wa
mwa mwa na vakanganwa kuti pataita constitution takaita vana mutongi gava vaviri professor Simeus Makurane na professor Hobson vanhu mazimbabwens ekuti tingati ma unsung heroes and heroines ye constitution making hongu wamangwana nei ndisaitungamira asi pakutanga patakatanga kuita chirongwa ichi tanga tine kupokana kukuru tikabatsirwa naprofessor Simeus Makurane na mai Hobsada vachitibatsira kuti tauriranai zvakanaka ti ndiyo vatongi gava ivavo kana tichiti mutongi gava hatireve munhu anobva kunze kwenyika kwete tino mutongi gava anogona kutova ishe mambo munyika muno anogona kuva reverend anogona kuva bishop anogona kuva mutrade unionist chero ari munhu chete wekuti mapolitical parties maviri vanoita yatinoti respect kwaari zvinenge zvakanyanya kunaka kuona kwatinoita akaita munhu anenge achibva kune imwe nyika vanoti zvavo vatomi gavo vanobva kuna masadhati kana kuna African Union vatorwa havazi vatorwa nekuti Zimbabwe iparty yesadhati kana isu tikati taakutaurirana paine vana mutongi gava chavanorwa chaisho hatichioni takamboita wani tinana mutongi gava munyika muno
tomboya panyaya yekuvandudza bumbiri remutemo muri kuiona sei mevamangwana sei zvakakosha panguva ino
veministry of justice vakatarisa constitution yatakanyora vakatobudisa maareas avaiona kuti haana kunyatsobuda zvakanaka so mutemo hautino kutiwanyorwa hauchachinzivi vanhu vanogara vachiutarisa vachiongorora voona zvinoda kukwenenzverwa saka vane maareas avakaona anoda kukwenenzverwa ndo akapropozwa kuparamendi vamonzora variko kuparamendi ngavanoagiwa nyaya yavo kuparamendi ikoko kana vachiti hapafaniri kuchinjiwa zvinopera kuparamendi
vamonzora
bumbiro remutemo harizi reparamendi wamangwana bumbiro remutemo ndire mwana wese wezimbabwe tikati isu mutemo wezimbabwe constitution inongogadziridzwa kuparamendi chete tinoita mistake nekuti patakainyora tinangoinyora tiri paramendi chete vana vezimbabwe vakavhota sezvamunoziva overwhelmingly muna 2013 kuti iri ndo rabumbiro redu woona iko zvino izvi kune zviri kunetsa sterity munyika muno panzvimbo yekuti hurumende igadziridze izvozvo iyo mamata mamata nebumbiro remutemo ende zvavari kuita zvacho ndezvekuda kudzosa masimba kumunhu umwe chete somuenzaniso zvatanga tanyora ndezvokuti kana tichienda kusarudza purezidendi anofanira kutitaurira kuti vice president wake ndiani toenda tichiziva kuti purezidendi ndivamangwana vice president wavamangwana ndivamonzoro tobva vanhu vachibva vavhota vachiziva kuti tiri kuvhotera package iyoyo zvichiita kuti kana purezidendi angobva hapasina zvokutsvipitsirana maziso kuti anopinda ndiani automatically vice president anobva apinda zvinoitika kuamerica zvinoitika kumalawi zvinoitika kunyika dzakawanda zvakaonekwa nevana vezimbabwevamonzora
vanoziva chikonzero
zvakuda
kuzvakaita kuti tisuspende close iyoyo for 10 years that's why that close isina kungoitwa implemented vari kuzviziva vamonzora
zano PF yakuda kupinda succession problem yayo via the constitutional
amendment hatina succession problem
vamangwana asi ichokwadi here kuti murida kudzorera masimba kumunhu mumwe chete
hatii kudzorera masimba kumunhu mumwe chete sin tinonzi president is an institution it's not a person so we need a president which is executive